MDCT inonzi yatora zvigaro gumi nezvipfumbamwe ku MDC inotungamirwa navavo Shimencube iyo yakange yagoverwa zvigaro makumi matatu nezviviri. Transform Zimbabwe iyo yange ine zvigaro gumi nezvipfumbamwe yatorerwa zvigaro gumi, ukuwo People's Democratic Party ichinzi yatorerwawo zvigaro mumatunhu anoti Masvingo neMatabeleland South. Vataura neStudio 7 avatiwo MDCT inotiri kutora zvigaro zvose zvemakanzura, Senate neproportional representation, izvo mamapato ari muAlliance ari kuti yakanyengedzwa paakanyorerana zvibvumirano zvezvigaro. Nyaya iyi yakatsviriridza nezuro ose pamuzinda weMDCT muHarare, apo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaitarisirwa kuuya kuzogadzirisa dambudziko rapinda mumba iri, asi havana kuita izvi. Vachitaura nezuro Maneru mushure mokunge vatadza kusangana navachamisa, mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mencube vakabvuma kuti hapana mufaro mumapato ese, asi vakati Alliance ichaendesa vanhu kunomination court pazvinzvimbo zvese zvinokwikwidzwa.
With and without disagreement, we are still going to file our papers for the candidates at all levels.
Kuwirirana kana kusawirirana, tiri kuenda kunomination court nevacha Miria Alliance pazvigaro zvese. Ndinoziva vachatadza kupinda vachatsamwa, asi vachabudirira vachafara. Ndomamiri akaita zvinhu. Hatingambotadza kuenda kunomination nekuda kwekusawirirana kuripo pari zvino.
Vanwe vakati dambudziko raitika nderekuti mapato haana kutevedza chibvumirano chavakasainirana, zvaita kuti vatange kutaurirana patsva uye kuti vamwe vaone sekuti vanogona kukunda musarudzo vari vega vasina mubatanidzwa wemapato. Asi vanoona nezvekuhidzana nezek muMDCT vaJameson Timber vakati mapato ese ari muAlliance achapinda musarudzo sebato rimwe chete, uye vakuru vakuru veAlliance ndivo vachadoma vanhu vanomirira matunhu akasiyana-siyana.
Mapati ose ari mubata imomo vari kuenda kusarudzo iyi seMDC Alliance. Saka nyaya yekuti candidate inozomira apa neisazomira apa ndeipi, zvinoonekwa izvo nemaAlliance partners iyo kuti candidate yakasimba kuti imirire Alliance ndeipi.
Vanwe vati chivimbo chavo ndechekuti hapana bato richanyoresa nhengo dzaro dzisiri muAlliance, uye vakati kunyange izvi zvikaitika, tariro yavo ndeyekuti vanhu vabatane zvakare panopera nomination court kuti vakwanise kukunda musarudzo. Vati vaimbove mutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakatanga mubatanidzwa uyu zvakanaka chose mushure mokuona kuti zvainetsa kuti bato rimwe chete rikunde SANU-PF musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.